manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 31 2017
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi semazuva ose ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDavid Office vaendesa Zimbabwe Electoral Commission ZEC vachiti matare dzimosva vachiti haifanirwe kushanda nemapoka ehurumende ekutenga michina ichashandiswa mukunyoresa vanhu kuvhota.
Bato reMDCT rinoti rapedza kugadzirisa waro uchashandiswa pakusarudza vachamirira bato iri musarudzo dza 2018.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Office vaendesa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare dzimosva vachiti haifanirwe kushanda nemapoka ehurumende ekutenga michina ichashandiswa mukunyoresa vanhu kuvhota. Vaofisi vaita izvi vakamirira mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa Mavhure pamwe nebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Vasvitsa magwaro avo echimbi-chimbi nhasi kudarira High Court vachipikisa danho rekutorwa kweurongwa hwekutengwa kwemichina yebiometric voter registration kit nehurumende vachitorerwa kubva kusangano reUNDP. Vakwirirwa dare vanosanganisira sachigaro weZEC amairita makarau pamwe neboka rehurumende rinoona nezvekutengwa kwezvinhu reState Procurement Board. Vaofisi vari kunyunyuta vachiti ZEC haifanirwe kusarenda urongwa hwekutengwa kwemichina iyi kuState Procurement Board sezvo paine chibvumirano chekuti michina iyi yaizotengwa sei. Vanotiwo vari kuita izvi vanoti kuita izvi kuri kunze kwemutemo sezvo ZEC risiri boka rine mvumo yekutenga zvinhu uye vanoti mukubvuma kwayo kuendesa urongwa huku hurumende ZEC yabvuma kumonyororwa ruoko nehurumende iyo iri kuda kutungamira mukutengwa kumidziyo iyi. Ngatinzwei vaofisi vachitsanangura.
Tiri kukumbira takamirira bato reMDC pamwe chete nemukomana anonzi Takudzwa Mavhure asati apa voters roll. Isu zvatiri kukumbira dare ndezvekuti ivo veZEC vachikwanisa kuwana mabiometric registration kits as a independent constitutional body. Isu tiri kuti ZEC iripo ne kuda kwebumburo remutemo haizi statutory body haizi pamabodies anonzi iwo anofanirwa kushanda neState Procurement Board saka ezei pavanotaura kuti ya State Procurement Board inenge ichitungamira kutengwa kwemabiometric voter kits isi tiri kuti hazvizi pamutemo izvozvo nekuti ZEC haizi pane mamwe mabodies anofanira kuenda kuState Procurement Board nekuti haimo muProcurement Act.
Saka ivo vamuri kumirira vari kuda kuti michina iyoyi itengwe nani?
Vari kuda kuti michina iyi itengwe kubva pamazita matatu anga awiriranwa. Pane urongwa hwanga hwako kudhara hwekuti pane vanhu vatatu vakavanzi pachazosarudzwa anenge ari provider wemakiti acho. Isu tiri kuda kuti veZEC vava vachienderera mberi neurongwa ihwohwo. Vakwanise kusarudza kubva kune vatatu ivavo kwete kuti timbi zvaakutangidzwa uye kuti veState Procurement Board ndivo vakuona kuti ndiana anosarudzwa. Takuda kuti zvienderere mberi and iyo ZEC ichishandisa masimba yose bodi inofanira iri independent kuti iyo ichikwanisa kusarudza nokodzera pane utatu ihwohwo.
Munotarisira kuti nyaya iyo inonzwika riini zvamuri kuti chimbi chimbi?
Ndizoti mazuva mashomanana anotera nekuti isusu takaendesa kudare nezuro kumazuva rovira. Saka tinotarisira kuti mangwana kana kuti musemvuro tinenge tichiudzwa kuti nyacho inenge yakutunzwa kwatini zvekuti ndine vimbiso yekuti vhiki rinotera rinenge risati rapera tisati taudzwa zuva rekudinzwike muvhiki rinotero.
Tarisiro yenyu panyaya iyoyi ndeyekuti here dare rinokwanisa kuti zeki imiswe urongwa ihwu?
Ndizoti kuti urongwa ngahuende mberi nekuti isati isi kumisa hurumende mumasimba ayo kuti ndivo vanounza mari yacho yekuti zvitengwe. Isusu nyaya iri kungoti zeki mukusarudza vanokodzera yakufanira kuenderera mberi nezvakabva kuUNDP ende haisi kufanira kutaura zvavakataura kumapepanhau zvekuti State Procurement Board ndo inenge yane utungamiri. Ivo seze kunofanira vari independent ndozviri mumbiro remutemo, saka havafaniri vachiudzwa kana nani zvake kuti vanofanira kuva vachishanda mashandiro avo kunze chete kwematare. Saka kana pato nestate procurement board tinoona sekuti independence yavo haisisipo, saka ivo seze ndo vanofanira kuenderera mberi nesarudzo vachishandisa mari nyangwe chipi kuhurumende.
Vanga vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Office vari parunare muHarare neStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, nyaya yekushandisa michina pakugadzira gwaro revavhoti kana kuti biometric voter registration kana kuti BVR yakonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti yakanaka asi vamwe vachiti haina kunaka. Mukuzeya nezvechirongwa chekuvandudza gwaro revavhoti pachishandiswa BVR, tabata nyanzvi munyaya dzezvoumizha uhu Dr. Simba Chindaro.
BVR izita riri kupiwa haro kuchirongwa chekuregister vanhu pamaelections ari kuuya. But zvinonzi biometrics chakatanga kudhara, hachisi chinhu chinyowani, nokuti Zimbabwe kubvira kare nakare vanhu vanoziva kuti pavaenda kunotora zvitupa kana pavanonotora mapassport vanotorwa mafingerprints, votorwa picture. Saka ndidzo biometrics dzacho, saka izvozvo hazvina kuchinja. Kungoti mazuva ano zvinhu zvava advanced, pane mishina inozvitorawo nokukasira ichizviita mumakombiyuta zvokwanisa kuongororwa kuti vakwanise kutaura kuti nhingi uyu ndiye zveshuwa kana kuti uyu nhingi haasiri. Saka pachirongwa chebiometrics chiri kunzi cheBVR chikuti chishandiswe mumaelections, chokutanga ndechekuti muZimbabwe tagara tine dambudziko remakakatano anoitwa nevamapato pese panoitwa sarudzi, nokuti vanenge vachiti chinhu chikuru chavanonyanya kutaura inyaya yevoters roll, kuti inenge ine vamwe vanhu vakafa, ine vanhu vakudzokoredzwa, uyezve pane vamwe vanhu vanozovhota vakakawanda musi wokuvhota. Saka chinobatsira biometrics ndechekuti zvaingoitwa kare kuti pano unoenda kunoregista woisa zita rako, woisa adresi yekwaunogara nezvimwe zvakangowandawanda zvaunoisa paunoregista sekuregista kwataita kare. Pari zvino kana tava kushandisa biometrics vari kuti paunoisa izvozvozvo zvinoenderana nezita rako nekwaunogara, panobva patorwawo picture yako nemafingerprint zvoiswa pasaidhi zvinoenderana nezita rako. Chazvinobatsira ndechekuti iko zvino nokuti teknoloji yafamba, kana waisa mabiometrics ako hazviite kuti mumwe munhu auye futi achiregista nezita rako, nokuti mafingerprints ako nefesi yako zvinongoenderana newe chete. Saka zvinobatsira kuti pasaidhi vanhu vanodzokoredza kuregista, zvinobatsira kuti tikline voters roll redu tirichenese, because makakatano mazhinji aitika ndeyekuti voters roll yedu harina kunatsochena.
Tichitarisawo kuti sarudzo dziriko dzingangoitwe muna chikunguru iro gore rinoya kana kuti muna July umu, zeki ichine nguva here yekuti ingakwanise kutenga mishina iyi nekudzidzisa vanhu kuti inofamba sei?
Mishini kana yavapo ikatengwa, ndofunga zvingangotore kana mwedzi miviri. Registration yepopulation yekuZimbabwe, vanhu vachanga vachivhota kuZimbabwe, inokwanisa kuitwa nemwedzi mitatu. Saka zvinokwanisa kuitika kuregista kunokwanisa kuitika nemwedzi mitatu, tichine nguva yekuita zvimwezvo. Asi zvinodawo kuti pave nokuchena nokubatsirana kuti vemamwe mapato vezek nevegovernment vese vashande vakananga chinhu chimwe chete, vashandira chinhu chimwe chete chokuti nyika ibudirire, tiitewo maelections ari free and fair.
Nyanzvi munyaya dzezvoumizha weBVR Dr. Simba Chindaro vari parunare kuBritain.
Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai kana kuti MDCT nhasi rapeta kugadzira hwaro uchashandiswa pakusarudza vachamirira bato iri musarudzo dza 2018. MDCT yazivisawo kuti ichaumba mubatanidzwa nemapato anovatsigiri vakawanda kwete kuita muchato nemapato ose ose. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 mushure memusangano weNational Council yebato ravo kuti vatsvangirai vapiwa basa rekuti bato iri robatana nemapato api musarudzo dza 2018. Vati bato ravo richakwikwidza pasarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzura.
Hatisi kuda kuita coalition nevanhu vakawanda wati, uyezve tiri kuti vanhu vatinoita coalition navo vanofanira kunge vaine zvavanounzawo, kwete kuti tiite coalition nevanhu vasina chinhu ba. Saka tawirirana kuti kana tichinge tichiita coalition iyoyo tino zvinofambiswa sei, nekuti coalition dzine mhando yakawanda. Pane coalition yekuti tinoita election isati yatanga, neimwe coalition yatinoita takugadzira hurumende. Saka ndidzo coalition mbiri idzodzo.
Vamunzura vatiwo musangano wavo wazeya nzira dzichashandiswa nebato kuti rikunde musarudzo pamwe nezvimwe zvakawanda wanda zvarinofanirwa kuita. Vatiwo bato ravo richaramba richitsigira zvirongwa zvenational electoral reforms agenda nera, uye richaramba richishanda kuti vakuru vakuru veZimbabwe Electoral Commission vasiye basa sezvo vari kutadza kuita sarudzo dzakachena munyika.
Tawirirana zvakare sebato kuti ticharamba chitsigira zvirongwa zviri kuitwa nenera nemamwe mapolitical parties zvokuti pave nesarudzo dzakachena, uyezve kuti ZEC vakuru veZEC vasiye basa.
Chisungo cheNational Council chinotevera zvisungo zvakabuda neNational Executive zvichitevera urongwa hwavatsvangirai hwekusangana nezvipangamazano, madzishe pamwe nevamwe vane ruzivo rwakakosha mukufambiswa kwezvematongerwo enyika mumatunhu akasiyana siyana. Zvichakadai, bazi revechidiki mubato ririnoti riri kutanga chirongwa chebereka mwana tiende campaign, icho chakanangana nekukurudzira vabereki kuti vaone kuti vana vavo vatora zvitupa pamwe nekunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Munyori wevechidiki mudunhu reHarare muMDCT vaDenford Ngadziore vanoti vabereki vane mitoro yekuramba vachichengeta vana vakura, uye dambudziko iri rinogona kupera chete kana vana ava vakavhota musarudzo.
Bereka mwana chirongwa chakaunzwa neMDC Youth Assembly chekukurudzira vabereki kuti vakurudzire vana vavo kuti varegiste uye vazorifota. So chirongwa ichi chakawanikwa zvakakodzera zvakare kuti vabereki ndivo vana vabereki vari kutora mutoro wokuchengeta vana vakaroora, vari kutora mutoro wokuchengeta vana vasina mabasa, vari kutora mutoro wokuchengeta mhuri nemaextended families evanhu vabva zera.
Vangadzore vanoti chirongwa ichi chichaparurwa mumusha wemufakose muHarare chakanangana nevabereki pamwe nevechidiki vese kubvira pamakore 11 zvichikwira. Mutevedzeri wevanoona nezvekuburiswa kwemashoko muHarare Muzvare Bridget Nyandoro audza Studio 7 kuti chirongwa chebereka mwana tiende chakananganawo nemadzimai echidiki.
Zvakare imwe nyaya yatinenge tichingotaura ipapo inyaya yemareforms atiri kuchemera sebato reMDC tiri pasi pebhana renera. Ari kutaura iwo kuti hatisi kuda mhirizhonga, nechikonzero chekuti mhirizhonga iyoyo ndo iri kuzoita kuti madzimai vechidiki vatye kupinda munyaya dzesarudzo, idza mukuita macandidates kana kuti mukuvhota.
Vachinyora mugwaro ravo kune veruzhinji, mumwe wevatevedzeri wavatsvangirai Injinia Elias Mudzuri vanoti remangwana renyika riri mumaoko evechidiki. Vamudzuri vanoti zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu munyika vanhu vari pasi pemakore 35 vanova vechidiki. Vamudzuri vanoti vechidiki ava vakanovhota ndivo vanokwanisa kuisa mutungamiri wavanoda pachigaro chekutungamira nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaRex Tillerson avari kusangana nevamwe vavo vane nyika dziri mugungano reNATO kuBrussels. Nhasi vati vanofanirwa kuwedzera mari dzenyika dzavo dzekuzvidzivirira.
Vakuru vakuru vehurumende yePakistan vanoti pane bambu rakasimba zvikuru nhasi raparadza musika unozara vanhu uri kumaodza nyemba kwakadziva kumawirira kweguta riri kumuganhu neAfghanistan rikauraya vanhu 13 uye kukuwadza vamwe vanodarika 40.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotsigira danho revaimbo vechipanga mazano munyaya dzekudzivirirwa kwenyika vaMichael Flynn rekuzvipira kushanda nechikwata chedare reCongress riri kuongorora kutyidzana kwechikwata chaitsvagira vaTrump rutsigiro neRussia. Ndo kana chete vaFlynn vakavimbiswa kuti havazosungwi.
Zvinhu kuSouth Africa hazvina kumira zvakanaka. Zvotyirwa kuti zvinogona kuguma zvobata-batawo Zimbabwe mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vavandudza dare ravo remakurukota nezuro. VaZuma vakadzinga gurukota rezveupfumi vaPravin Gordhan vachivatsiva navaMalusi Gigaba vaive gurukota rinoona nezvemukati menyika. Nepfenyuro yeSABC inoti vaZuma vadzinga makurukota 15 kusanganisira vamwe vatedzeri vavo. Kudzingwa kwavaGordhan kwapa kuti randi ridzikire huremu zvishoma panguva iyo Zimbabwe iri kurudzira kuti vanhu vashandise mari yekuSouth Africa iyi kunyanya. South Africa iri kutarisirwawo kutora chigaro sachigaro weSADC muna Nyamavhuvhu. Panguva imwe cheteyo Zimbabwe inenge yogadzirirawo sarudzo dzayo dzagara dziine mutauro dzichida kupindira kweSADC zvakanyanya. Kubviswa kwavaGigaba kubva kubazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuri kupawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvinetseke nekuti zvinoti zvange zvajairana navo pakuti vange vachishanda zvakanaka panyaya yekuvawandisa magwaro ekuti varambe vachishanda munyika iyi. Mukuziya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari chipanga mazano kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kweAfrica vaJoy Mabenge avanoti zvikonzero zvapiwa navaZuma kubvisa vamwe vevanhu ava hazvina kuti tsvikiti.
Chikonzero chanyanya kupiwa takatarisa panyaya yavaGordhan inhau yekuti pane gwaro riri kutaurwa kunzi rakange ragadzirwa nevesangano revasori vemuno muSouth Africa. Ichi chikonzero zvacho chiri kungopiwa, asi chokwadi chacho ini nemi nevazhinji tinochiziva nekuti gwaro iroro risati rataurwa nezvaro. Zvakange zvaapachena kuti vaGordhan vachasiyiswa basa nemutedzeri wavo vamukwedhisi Jonas vachasiyiswa basa. Vamwe vese ava vasiyiswa mabasa zviritori pachenawo zvakare kuti vaZuma vari kutarisawo mberi kwavari kuenda. Takanangana nenyaya yeCongress yavo ichaitwa muna December umu vakatarisirawo kuti panyanga panofanira kuzopindawo uyo anoita kuti vaZuma vasazopinda pachipanera nyanya nenyaya dzehuori dzatinoziva kuti dziri kumatare dziri kunge dziri mumusoro mavo.
Izvi mungati zvingashamisa here pane zvinoitika muZimbabwe?
Hazvishamisi, chingatoshamisa ndechekuti ivo vaZuma vasvika sei pakudai, nekuti zvinoratidza kuti kana vanga vari uya vatingati mudzidziswi nyaya dzezvematongerwo enyika navamugabe vachiona zvavo vari kure, tingati vadzidza nekukasika chose, nekuti pavasvika apa ndiwo maitiro anoitwa kuZimbabwe yaya kuti unongonziwe wanhuwirira sembudzi wobva wadyiwa. Zvinoitwa kazviya zvanemapere achidanga achidya vana vavo, totoziva kuti ndo zviri kuitika ipapo apa.
Asi nekusagadzikana kwakaitika muSouth Africa uku mungati kungakanganisa here zvinhu muZimbabwe mukaona kuti hapana chingakanganisika?
Takatarisa zvedu panyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa pane yatingati in the immediate future, kana kuti kwazvino zvino ikoku hapana chazvinganyanya kuzviringidza. Asi rangarira imi kuti patichasvika mumwedzi waAugust vaZuma vari kutatsirwa kunge vachitora chigaro sachigaro wesangano reSADC. Vachatora chigaro icho panguva Zimbabwe inenge iri kugadzirira sarudzo dzemuna 2018. Saka izvozvo zvikaitika muSouth Africa musina kunyatsogadzikana panyaya dzematongerwo zvematongerwo enyika, nokuti rangarirai kuti hazvishamisi kuti yavatanga ivazuma ihombe yekuti inogona kuvachovha kusvikira vakutonzi vasiye chigaro semutungamiriri wenyika. Zvikaitika saizvozvo zvinonetsa nekuipira Zimbabwe, nekuti apo Zimbabwe inenge ichida kubatsirwa ichidongorera kusouth Africa sasa chigaro weSADC. Panguva iyoyo South Africa inenge iri mumatambudziko. In fact, mukufamba kwazvo, kuoma kweupenyu muno nekudhura kwezvinhu muno ndokuoma kwazvinoitawo zvakare kuZimbabwe nekudhura kwazvinoitawo zvakare kuZimbabwe, nekuti Zimbabwe pachirungu inonzi is highly dependent on South Africa.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari chipanga mazano Crisis in Zimbabwe Coalition kuchamimbe kuAfrica vajoi mabhenge vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA nasi yazivisa kuti varimi vose vefodya vachange vave kubatirwa mutero wezvikamu 10 kubva muzana zvefodya yose yavanenge vatengesa kutanga musi wa 1 kurume. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavo icho chakanyorekwa kumisika yefodya, mapazi ehurumende zvekurima remari, Reserve Bank of Zimbabwe, pamwe nemakambani ese anoita zvefodya munyika, ZIMRA yati mari iyi inofanirwa kubhadharwa musi wa 10 mwedzi wega wega. Yatiwo mari iyi inobatwa pasi pemutemo wesection 80, subsection 2 weincome tax chapter 2306. Masangana nomirira varimi audza Studio 7 kuti ange achiri kuongorora chiziviso cheZIMRA. Asi nengo yeZimbabwe Tobacco Association vakaspa mulambo vati zvaitwa izvi zvinodzorera kumashure mabasa ekuri mafodya munyika. Vatiwo havanzwisise kuti sei ZIMRA iri kunangana nefodya chete asi isingatarise varimi vezvimwe zvirimwa. RBZ yange iri kupa varimi zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yavanenge vawana senzira yekuvatenda nekuri mafodya, asi zvaitwa neZIMRA zvave kureva kuti varimi havana chavachawana. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru weRBZ vaJohn Mangudya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwewo divi ravo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Jowa vanoti zviri kuitwa nehurumende kupererwa uye iri kuona sekunge ingangowana mari kubva kuvarimi vefodya nekuti maindastri haasi kushanda. Vati pachinhambo chekuswera kuteresa varimi, hurumende inofanira kunge iri kuronga kuti yomutsiridza sei makambani akavhara nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi. VaJowa vati zvese zvakaitwa nehurumende zvekuteresa vemakombi nevanogadzira misoro nekugera bvudzi zvinoradza kuti hurumende yapererwa. Fodya inotarisirwa kuunza bhiriyoni remadhora ekuAmerica gore rino, uye ZIMRA yave kutarisira kuwana zana remamiriyoni emadhora nekuda kwemutero wayatara nhasi. Hurumende inoti yakazvipira kubhadhara mabhonasi evashandi vayo egore rapfuura kunyange hazvo isina mari, uye veruzhinji vari kuona sekuti zvese zvave kuitika izvi kutsvaga mari iyi pamwe neyesarudzo dza 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munau dzemitambo, makundano e2017 Kasolaga Premier Soccer League ari kupfungaidza hutsi mangwana paine mubvunzo wekuti achatora mukombe uyu gore rino ndiani. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Gore rino makundano aya ari kuratidza kuti achanakidza zvikuru zvichitevera kuwedzerwa kwakaitwa zvikwata kubva pagumi nezvitanhatu kusvika pagumi nezvisere zvichitevera kugadziriswa kwegakava raivepo pakati pevezipa neve Premier Soccer League. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe uyu gore rino. Mutambi weCapes United Dennis Dauda, uyo ari zvekare muchikwata chemaWarriors, anoti mukombe uyu hauna kwauri kuenda, achiti iye vari kuutora zvekare.
Haligi tikuritain again. Ligi tikurikira because hatisina chatikurira. Muliga tisha hapana inotibata.
Mutsigiri wechikwata ichi vaKingsley Madzivanyika vanoti hazvina basa kuti maGreen Machine ari kukwikwidza zvekare muCup Champions League, vachiti chikwata chavo chine vatambi vanokwanisa kurwa hondo mbiri panguva imwe chete.
Davira iyo yakatora caps inodzogorora. Savane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players vanozvikwanisa.
Kunyange hazvo makore ese Caps United, Dynamos ne Highlanders dziri idzo dzinowanzotarisirwa kurwira mukombe weLeague uyu. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaInnocent Tilabvu vanoti mukombe gore rino unoenda kunze kweHarare neBulawayo.
Ngasaterere aya maplatinum aya nokuti maplatinum aya akatosimba futi aya. For the first time in history of Zimbabwe mukombe wakuendawo kunze mapezi anogona kutora kana iye kungezi. Between the two nogona kutorawo ipapo.
Mitambo iri kuvhura makundano egore rino iri ndeii. Mugovera, Harare City vs Yada National Sports Stadium. ZPC Kariba vs Zaumine Nyamunga. Ngezi Platinum Stars vs Black Rhinos Baobab. Bantu Rovers vs Chicken Inn Luveve. Cholocho Pirates vs Wange Tulivadzimu. Chapungu vs Triangle Ascot. Nemswe Sondo, Dynamos vs FC Platinum National Sports Stadium. Shabani vs Capes United Maglas. Highlanders vs Blue City Barberfields Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa kuvandudzwa kwedare remakurukota kuSouth Africa nezvazvinoreva kuzvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi uye kuupfumi weZimbabwe nezvematongerwo enyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp. Nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nasi Blessing tambofunga kudzokera shure nemakore makumi mana nemana kuitira kukwenya ndangariro dzevamwe vateereri veStudio 7 vachiri kuyeuka kambo kakanetsa munguva iyoyo. Regai kambo kazvitaurire zita rako.
We got velvet in the night and nobody was there to meet us. But then, since we know the place, we tried a few places round, and it was mostly the clouds. We're obvious, everyone goes through and try the nearest one. And what is in there? Papa going right, mama going left. They were doing it and feeling so gay. They did it and we had to copy. It's the same old music that we're dancing to you there. Hey, yeah, yeah. Mm-hmm. Everything's so fine. You got to get them as your man, as your friend. He was doing it, I had to copy. It went high and lasted all night long. We did it until the early hours. No man got tired, no different the women. They were all feeling good and gay. It's the same old music, the job at Bambi.
Ka kakambo Joburg Bound kakambonetsa kuma 1970 kakaburwa nechikwata cheNew Tutankhamen. Muimbi mukuru ari Elisha Josam, ngoma ichitsemurwa zvebasa naJethro Shasha.
Ndo vaimbi vaititandadza makore edu blessing a.
Ah, takatesa tazvarwa.
Sezvo nguva yedu yapera rikaiti motarisa musoro yenhau zvakare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDavid Office voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti haifanire kushanda nemapoka ehurumende.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Semauzuva wose, ndini Jonga Kandemiri. Chikutei murare zvakanaka.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksi ya mina ntunga milinkomo, munhau dzechindebele.